Sachigara umbatanizwa wemakereke mudunhu reMashonaland and the West reZimbabwe Heads of Christian Denominations Pastor Tafadzwa Mafukidze vanga vari pamusangano wanhasi vanoti bhiri iri rikave mutemo richakanganisa basa ravanga vachiita rekubatsira vanhu munyaya dzezvekudya dzidzo nezveutano.
Kana amendment ikava mutemo ichakanganisa basa riri ratanga tichiita rekukwanisa kubatsira nekuyamura macommunities atanga tichiita humanitarian service angaitwa nemakereke atanga tichiita kuburikidza neutano nekudzine nenyaya dzezvikoro uye zvakare atinoti maparachurch organizations anga akarejistwa sematrust.
Vachipa pfungwa dzekereke kukomiti yeparamende inoona nezvemabasa ehurumende nekugara zvakanaka kwevanhu kana Parliamentary Portfolio Committee on Public Service, Labour and Social Welfare, vamafukidze vanoti bhiri iri richaitawo kuti kunyoreswa kwemasangano anoshanda akazvimiririra kuome kudarika zviripo pari zvino.
Uyu mutemo uyu unounza registry kuti kunyoreswa kwema PVOs nemainstitutions anobatsira kuchange kuri kwakaoma. Zvinoreva izvo kuti sekereke tichatadza kubatsira vanhu vari vulnerable vari macommunities medu.
Mumwe mudzimai apinda mumusangano wanhasi muzvari Patricia Chibaya vanoti hurumende inofanirwa kuregedza vemasangano akazvimiririra vachiita basa ravo vakasununguka. Muzvari Chibaya avo vari kukwikwidza kuita kanzura muchinhoi musarudzo dzemabi elections kupera kwemwedzi uno vakamirira bato reCitizen Coalition for Change vanoti vemasangano akazvimirira akabatsira madzimai akawanda kuti vasatye kukwikwidza.
Inini ndiri kuti parliament kana kuti government ngairege maNGOs ashande zvakasununguka, nekuti kuda kuinterfere kwavari kuita nemaNGOs anoshanda akutya, haachashandi chese chezvo zvaanofanira kunge achiita. Kunyanya isu sewa nemadzimai ari mupolitics tirikuwanika chibatsirwa chikuru nemaNGOs aya. Tiri vanhu vaitotya kupinda muzvigaro, but vanoi vachiti empower neruzivo, vachitisimudzira, vachitiratidzo nzira kana kuti zvinofamba so zvinodai.
Asi mumwe wechidiki wekumakonde vagod knows muzvandamhuri vanoti bhiri iri rakanaka rakadaro vachiti vemasangano akazvimirira anokurudzira vanhu kuti vapandukire hurumende.
Isu kwedu kumakonde kwatinogara uku mambo vedu vakati vanzwa nyaya yebhiri vakatitora vakagara nesu pasi vakati ndo zviripo izvi munoti chii? Tichibva tataura zvatakataura. Saka kumakonde uku muchiona ndau yapano ndori nhume yabva kumakonde. Vanhu vakumakonde vari kutaura kuti aiwa bhiri ngazviende mberi. Makonde yose yatinhira nekuti kumakonde.
Vanhu vakawanda vachipanyaya yekufambiswa kwemari ingangoshandiswa munyaya dzezveugandanga. Pane mitemo yakawanda inodzivirira izvi yakafanana neweMoney Laundering Act. Vanhu vakawanda varatidza kusafara nemasimba akawanda ari kupiwa gurukota rehurumende pabhiri iri, simba ravati rinogona kushandiswa zvisiri izvo sezviri kuitika. Musangano wanhasi wapindwa nevanhu vanosvika mazana maviri. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.